Selo Society of Zimbabwe chakaona mashoko aya semashoko asina kukodzera kuti ange achitaurwa negurukota rehurumende rinoona nezvemutemo muno munyika uyezve nemunhu akarejistwa segweta nematare edzimhosva.
Ko sei muchidaro?
Tinodaro nekuti mutemo unozikanwa kuti matare anofanira kusiiwa achishanda pasina kumbunyikidzwa, pasina kuvhundutsirwa, pasina kutyisidzirwa. Mashoko aziyambi ziyambi maonero atinoita anovhundutsira matare, anotyisidzira matare kuti vazotya kutonga nyaya dzavo pasina yatinoti pachirungu independence.
Pane matanho amuri kutorera here vaziyambi?
Isu seLaw Society of Zimbabwe, vaziyambi ziyambi inhengo yedu, ndiye minister uri responsible for justice. Saka takavanyorera tikati minister, tokumbirawo mutiudze kuti umbo hwamuri kutaura uhwo kuti majaji vatongi vematare vari furirwa kutonga vakarerekera rimwe divi vari kuhwana kupi, ende kana vainahwo vatipewo isusu seLaw Society of Zimbabwe tikwanise kuongorora, uyezve tati vatitsanangurirei kuti tizive kuti sei vasina kuisa umbowohwo pamberi pedare pakatongwa nyaya iyi, nokuti vaziyambi ziyambi vanga vachitovawo mumwe wevanhu vanga vane nyaya yanga yakamira pamberi pedare. But iko zvino hatisi kuti hedu havana, pamwe kudava nahwo changu chatangu kumbira kwavari ndechekuti vatipe umbowo ihwohwo tihuongorore.
Kuri kuti hapana umbowo hwacho, pane zvamungakwanisa kuita here pamutemo?
Kana tazoona kuti hapana umbowo and vaita vachityora zvinotarisirwa pakunge magweta achiita, tine kodzero yekuzotora nyaya yacho toendesa kukomiti inoongorora unhu hwemagweta, ndo vanozotiudza kuti toita sei.
Vacharamba vanotiwo seLaw Society of Zimbabwe muri kushandiswa sembato nevachena, munoti kudii nemashoko aya?
Mashoko avacharamba haana chokwadi mukati, nokuti sangano rinonzi Law Society of Zimbabwe isangano remamembers, ende mamemba edu maloya akarejistwa nedare repamusoro muno muZimbabwe, dare reHigh Court. Ndo vachena vedu ivavo, ndo vanotipa mari. Kana vari vachena vari kutaura aiva pangodava kutaura chokwadi, hatina vamwe vachena kusiya kwemamembers edu. Ende vacharamba chimwe chinhu chavanofanira kunzwisisa ndechekuti isu seLaw Society of Zimbabwe zvatinobvumirwa kuita zvakanyorwa mumutemo.
Chikamu chipichi?
Section 53. Vacharamba vanogona kunotora voverenga vonyatsonzwisisa kuti izvi Law Society ndo zvainoita, izvi ndo zvainobvumidzwa kuita. Kana vaona ipapo vachaona kuti zvavataura padande mutande retwitter ndezvemanyepo. Kana ivo vacharamba semutauri wehurumende vaine dambudziko nezvatiri kuita seLaw Society of Zimbabwe, vanoziva vanhu kune maofisi edu, vanofanira vanogona kutishedza tovatsanangurira kuti ndo zvatinoita izvi, tovadzidzisa, hatimboregedzi kuvadzidzisa kuti vanzwisise.